Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese. And masese radio, mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike, zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU-PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day, nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu, redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV, vane maInternet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yose, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese. And masese radio, mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike, zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekudzikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone idai yakaitika kuChimanimani, kwakamhanyirwa ikoko, vatapwe nhau vakaenda. Mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko, nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mafashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutambo Nyoka vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarerekera divi rimwe. Vati chinodiwa inepfenyuro dzinobudisa nhau nemashoko asina divira akarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tirikundwa nenyika dzakafanana namaLawi dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwane makore 40 taita independence taita kuzvitonga kuzere. Tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yeZimbabwe. Asi vana Studio 7 vanototepfenyura vari kuAmerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana. Zvototi nzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredio anokwanisa kunzwa.
Vamasuku vati nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nhepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa maresinisi kunhepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemanhinga acho zvatopera. Muchato kuti ungatarisa munyuzipe muona heya vaudo license total license. Saka hapasina drag zvokunzi zviya zviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwean dollars inokwana kuva iyo $500 kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa rezinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwean dollars inokwana kuva $1,000 kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu uye kuti vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aroo ekucherechedza zuva iri, sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyore mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari muneimwe currency. Aya muneimwe currency. Uye ndakaona yaiko chigununa vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekuma TV. Yekuma TV andeti. Yanga iripo before taisai. Yanga iri 19,000 US. Chita isho muzachomona. Kuti yaitova pyanga yakawandisa. Dani ripo yezvinezvi. Saka tikuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yaishitoshandisa. Ndobva tangoisa interbank yanga iripo pamusoro we tikati aiwa ngatishandisai naiyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University vaPeter Mugari vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Boka reve chidiki rezano PF rinoti harine ine urongwa hwevaimbo vevatungamiri weboka iri vaGodfrey Senengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai Chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapata akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. VaChirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika ivo sevechidiki vezanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine onga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havanei negungano ravatsenengamu iri vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenengamu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori isu tinoona riri dambe nekuti vatsenengamu varikutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugodzi matsuro.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare tataura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muMalawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbovemeya veNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti mashoko avaChinamasa ari kukurudzira vanenge vaine umbo hwekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority, kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. VaChinamasa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri, izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. vakatiwo upfumi hwenyika unofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika, uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume, pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachinamasa.
Zvokwadi vachinamasa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba, nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombavha ndovaoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kanga dziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndoka mutemo wenyika, ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane list yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakapfira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu waMafume ndodaira kuti igweta vakanyatsodzidzira basa rake zvakanaka, ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachinamata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, anga achitaurazve kuti isusu tinoziva izvinhu vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekorani idzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka, zvichibatwa, zvichigadziswa, munhu echibahwa, achisungwa kana ane mhosva mumadare uko, echivapiwa sentensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakunational prosecuting authority, nehumbo wacho. Ndozvanga chitaura nestatement yavachinamasa dzedzi.
vaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvazvichitaurwa navachinamasa. Kuba kana tikabibwa senyika, kutambura kuri kuita munyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona? Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona? Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerero. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba, iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino iveni wadya jena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuhwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota, iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu, iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption, rakataura raiwa tiri kutadza kubata corruption, nekuti kumapurisa kune vari corrupt, kumakosi kune vari corrupt, kumaloya kune vari corrupt, kumapepa kune vari corrupt, kuzanu kune vari corrupt, kune huori kwese uko.
vaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kuna Nazaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwazvo, let's tell them to vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute. Chero uchida usingadi, even uchizivapo sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwake tete, munhu uyu anobuda scot free, koita kunge takuita catch and release. But yet it's because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje, and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu uyo kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine syndrome iyoyo, akabudirira rovanze zvikwambo izvi akazwana sei izvozvi? Titi anona tine majerasi naturali, so tikuti let's avoid such things, because munhu kana ane mari yake echitezi yake mukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Strive Mashua did. Strive Mashua asegara munhu ari kugara kuna maamerica South Africa uko.
because he was hounded out by some jealousy people. Yangaziwa bini rudi mno mtema. Anoga mno mbaba anoga with a company. Inoga na kura kuri Econet Limited. Gani diga? Saka ndo zangazi kwa raba seminar. Sisa ite tangu risa na soma zaidi umemuluka nani maria ge ano rumia ra hara zepoldi hara zeyauza zepoldi zeyauza ano gumza the gani diko dagu nimeo zaidi right now Sky Masiwa is investing in other countries that money that he could have invested mono.
Avanga wari nengwe Central Committee Zanu PF wa Joseph Chuma wa shitaro wari parunaro mbulawayo ni Studio 7. Manzgo ushakari kubaku mnyorano na neshe saru zomu MDC wa Jacob Mafume wari parunaro mwarare ni Studio 7. Muna uzemi tambo. Murairi dzimucha wechikwata chema Warriors Zidravo Lugorusik ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati. Mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusik achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza mahoria. Asi Lugorusik haana kuimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa wamwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona.
Also, I'm not coming here like Messiah. You don't know nothing, I know everything.
Ini andisi mutumwa wamwari auya kuzoshandura nabvuye muZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusik anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusik akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zif. Atiku kwanza kuya adrifaote.
Mnyori weze mtambuwe nabu, Leopold Munende, anoti kunyange hazo norondo ya Lugorusik, isina kusimba, akakwani isa kuendesa maore ya Afcon, veru jinji, vangafare.
Chitarisiro cheri ndeche kuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu ana kama weza ana Musona ana Kadiora ana Kamba vati vakusimukira tokwanisa kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda Afcon regular tiramba tichingoenda torwisawo kuenda World Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusik akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asiruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa 23 na 30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamo. Tavatashuka kumagume uchilongwa chedu cha nasi. Anuku unika ene mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndiku seyemi na Praxidus Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 13 Nhlolanja 2020 ngoPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kuma wireless loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akula mali abazabe bezikhupha, kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Sithole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabeleni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
ke uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe noma siqathane zami labazwa ngamokhelwane ukuthi imsakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse baloke belalela imsakazo yakho leBotswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio iqakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi ziba lama radio abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungawudlaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje 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 kumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhangela indaba lesebhinga bele radio enye yabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqhakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi-ningi zokuxhumana phakathi kukaZulu, iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse elizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenzisa iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi, ayisinjonge imisakazo. Injonge imisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara jangaja uti bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe lemsakazo esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi usenza ama steps ukuthi ama community radios ebe khona. Singakhangela since July oka 2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and upermanent secretary o Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services uMr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu-40 azahamba kuma community radios, but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses. And nge Friday yeah, last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebekwazi ukuthi banga apply njani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale i application fee e 8500.
Unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisenze wawa pachiero chapa msoro. Tatuwa pedo pedo izuzi. Panga pane dambudziko.
Uhlelo lokuphiwa kwamalayisensi solokusibanga saphezulu bekulodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001 bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhume se-MDC uMnumzana Luke Tambo Lenyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice. In Zimbabwe, there is no...
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu bezanu-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe-Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe Buzz eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvumo yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations Workers sezileminyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athukulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyizindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula, impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale lakhukhula izindlu, amabholoho lemigwaqo, njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, uchasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho sibuthanise konke esingakwazi ukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi sinabantu abafundisi abahlala khona ngale ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona kule nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawa yehlanganisa amabandla wonke yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sifone ukuthi ngenza njani kuze kube lomonakalo etsholotsho sasebenza sonke sathumeza ukudla kwaba lomonakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa nakathesi lapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phansi ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizo labantwana abancane kulabo bapho ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phansi kusetshenzwe masinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kula mabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini
kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu
sikhangelele ukuthi kube lemvubo sikhangelele ukuthi kube lezigqoko njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzu yezinto ezingakhangeli ukusiza omama njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane abantwana abezimuntu ezezidikelwe imizi yabo bathathele isifuyo bathathele ukudla kwabo ngamanzi njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo kungabe kungaba into engasiza abantu njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ngamsebenzi into esinyanzelileyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abalakuthi abalalutho
lo-ke ngumfundisi uSenis Banda umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lakushortwave 12080 laku-15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungena ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga e-commission elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lamademokrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza singasebenzi ngayo silokunye okungcono esifanele kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenza into nako kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusize kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholotho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi impuphu le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena ngoba yizo ezigcina zikhipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market. Asihambiseni impuphu lezi emalomithini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi ngikonona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi uhlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sebonakale kufuna ukuphuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukamthuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So kusiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So handa wendi akusho ukuthi nxa uhulumende ngathi lesele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona anta wona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisi ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye nantu daba babangwena
aphele anguziba ukuthi mazelyalo ukuthi coupon kayisebenzi khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda ukuthi iZANU PF le ebusayele sebephelelwe imizamo into zemacoupon ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930 something sekusokulethwa i-coupon kalilethi mumbu kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwezanu PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto besenza ama-subsidy kabavula ukufika abantu nganxa ngifunkuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu becontrola izinto ungazinika ucoupon uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akuthithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu PF futhi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika yesidrobhu akuncedi lutho akulethi kudla. I-coupon vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hatshi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Utshela wenkosi yabona ucunuli yabona izami ngayizonda kakhulu hambi aba nemu kuhle ngoba baki kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yefinze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukube bethi
hayiyenze
lokho anyway into engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ngibeka yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngamashivu sevensi abanjengami layo usitshela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekhonaphana phakani nokuthi bona wayi befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni sibona lisebenzele lisinhlenzi hayi lisebenzi lapho lisebenza khona hayi abantu bavunda kuyasebenza kusebenze ukuhle kondiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vele antini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze bona uhulumende olalelayo nyelo njengopresident wethu hayi umdala wami uyalalela lokanowesabisayo ngikhuluma sokusasa uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilo baba wasishiya bamgalo wayengajame ukubuya kakhulu lapho koBulawayo
balowe kulo hawo hlale sikile njalo nje lapha kobulawayo azalale lesitha usethi kwazisi kitha usiyalala uyalala lapha sibe efuna uzalalela abantu bangabe emadebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abangikhulume nabathethe akulani le card yephatha akulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibone nathi imbuku ibuyile aso zivume njengezihlalo zephumula east ukuthi sibone amanye ama-roles esiyebuva esithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banabona ama-roles esithatha futhi eseyikhipha kwi-back door ngale ungababuza ukuthi hayi thina mza kwenye ishop ethize esemganini sihambisa kwenye ishop esemagwegwe uyaphelela phela lawo iphawu but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi but imbuvu lesize yenzita emagwegwe kumele ithengwe yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona imbuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda nesizweni izani to so much vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asifiki indawo singeza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngilokhu ngichasisa ukuthi impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza baphongukuthi nje besithi esisubsidiza yahle yanyamalala kutho ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona hathi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputa intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilane mina
Chilane mina
Chilane mina
Chilane
mina
Chilane
mina
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amatshitshi yiso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembu lembube iLet Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithikalale ngokuthula. Singakagqibiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje uZulu weZimbabwe umanyele lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.